chokwadi semacitizen vezimbabwe tiri kunyika chikuru chatiri kuchitema nacho chekutanga ndechemaunion ekabc zvaitwa muzimbabwe kuchinga kwavatimba kuchinga kwavanhu ekaribha kuchinga kwavanachere tikunyika pamusoro pazvo ugaro hwemuzimbabwe hausinamira zvakanaka nechinhu chekutanga chatirikujinisa nacho kuti makare akepwa vanhu vekumakare vakutonga mhosva sasa tinobva kudzimba rekwani so takuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaiteerenge newayo asina mhosva haana mhosva kuti makare vanyatoona kuti aiwa zvavatazvizi hazvina kumira zvakanaka chechikuru chatirikuchema nezvacho ndechekuti zviri pachena kuti muzimbabwe pozi dzezimbabwe hazvinamira zvakanaka fadha girikura yakataura zviri pachena kuti pozi dzezimbabwe dzinofanira kugadziriswa so tangochemaonavo fadha girivavo sako maakuya zvekare kumusha usinamira zvakanaka nofanira kugadzirisa muri kumborevei so ndezvidzidzo zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatoa kutizvise nyika yese yezimbabwe ino
mapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira
haisi nyaya yekupiwa mvumo wajonga inyaya yekuziviswa mapurisa vaziviswa vaziviswa so kana vaziviswa mvumo tinaye kare mukosini yezimbabwe tinowanzozviziva isu kuti dumbiro rakanyorwa hakuna ari pamusoro paro hakuna ari pamusoro pedumbiro so kana rakanyorwa kare rikapaswa renyika yose mvumo takaipiwa apa takungoziviswa pasakuti ava vedu veziya tibatsirane tipinde mugwagwa tinaidzo zviri pamutemo zviri peaceful zvaakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvaita zvakanaka here so hatinoende kuvaziisa isu
takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vachange vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano wesadic hamuoni here richizoisa njodzi vana vezimbabwe vachange vachipinda mumugwagwa
ndiani anenge anyadzisa nyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira chekudya vobata chamhoro wavana iye nhu vanenge vafumbira nyika kana vadaro vaexposa izvi nemutungamiri wenyika yezimbabwe wacho vamunangagwa kuti isu tiringoti aiwa honai vana vasingwa vaenda kumajere honai hatina chekudya honai hatina kunyika zvakanaka votora chamhoro tirova votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya vafumbira nyika yavozvo isu kana vadaro vatifadza izvi matiretero haasi kudzosera kumashure anotipa simba rekuenderera mberi kuti tipa simba rekutizvisunungure